A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on August 13th, 2018. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about Zimbabwe's commemoration of the National Heroes Day.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindewele.com.
And remember, we are streaming live on our Facebook pages. You can catch us on Facebook VOA Shona, Facebook VOA Ndebele, and Facebook VOA Zimbabwe.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the National Heroes Day that was commemorated throughout the country today, as is done every year on this date.
This was President Emmerson Mnangagwa's first officiation of the commemoration since taking over from Mr. Mugabe last November.
The commemoration comes at a time when the nation awaits the outcome of a court challenge submitted to the Constitutional Court by MDC Alliance leader Nelson Chamisa.
Join the show right now and tell us what you think about the MDC Alliance. Please note that what we are talking today, of course, about the heroes. If you want to join us, please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
And remember to join us. If you wish to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077.
Yebo Jonga, namhlanje ke Jonga sixoxa ngodaba oluqakathekileyo udaba lwalamhlanje. Lamhlanje ke khona bekulikhefu lamaqhawe, heroes. Sixoxa ke sikhangela ubana lokhu kwenzakala ngamalanga amalutshwana kwenzakale ukhetho okwanqoba khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa siyazi ke ukuthi MDC Alliance ithi hatshi akunjalo, basamaphepha abo emthethwandaba. Asazi ke ukuthi kuyozalwani kona le emaphephandabeni emthethwandaba. Kodwa ke lamhlanje thina sithe asikhangeleni ke ilanga leli, ilanga eliqakathekileyo, ilanga lamaqhawe Jonga.
Wongu vadiwa watereri ne watariri. Nasi tiri kutarisa nezvezuva rakakosha zvikuru munorondo yeZimbabwe, zuva remagamba. Izuva rinocherechedzwa gore roga roga. Asi hazvirevo kuti tinofanira kumirira zuva iro rikucherechedza magamba edu. Tinokwanisa kunge tichicherechedza magamba edu zuva roga roga, nokuti ndo vanhu vakaita kuti nyika isvike pairi nhasi kuwana rusununguko. Muhurukuro yedu nhasi uno takoka vanhu vakatisiyanei-siyanei, asi vamwe vacho vatinonzwa tatove navo pachirongwa. Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda ndevamwe vegamba ratiinaro pano pachirongwa. Tinogamuchirai nemufaro vaMatema Danda. Iva Matema Danda, nhasi nyika yanga ichicherechedza zuva remagamba. Zvinhu zvamungataura pamusoro pezuva iri?
Ba, izuva ratinocherechedza vakomana nevasikana, vana baba naana mai vakazvipira upenyu hwavo, vave neruzivo rwekuti zvinhu zvasina kumira zvakanaka, nyika yanga yakadzvanyirirwa, vakazvipira upenyu hwavo kuti vandorwira rusununguko. Vakazvipira vachiziva kuti zvaireva upenyu kana rufu, kukuvara kana kuparadzwa nenzira dzose dzaikwaniswa nemuvengi. asi izozo hazvina kuvadzorera shure kana kuti vave nekufunga kuviri vakafunga bedzi kuti kunyangwe ivo vaizopererwa neupenyu asi nyika yaizosara ichisununguka kana mukada kuziva pane kambo kaitoimbwa kaiti baba namai sarai zvakanaka ndoenda kuhondo kana ndafa ropa rangu munoriona pasi pemureza so kureva kuti munhu aitoziva kuti kwandiri kuinda uku kumazuva ndadzoka asi aizvipira nemhaka yekuti anga agutsikana kuti hapana amwe maitiro atingaite kunze kwokuti titodoneta upenyu humwe chete hwatinahwo ihwohwo kuti nyika yedu isununguke.
Asi muri kuona here vana vezimbabwe vapenyu ivava vari kukoshesa nekuremekedza zuva irori remagamba pamwe chete nebasa rakabatwa nemagamba?
Handizivi kuti kuti vanhu vanokoshesa zvingaonekwe sei nemhaka yekuti mafungiro angu ndeekungoti vanhu vedu vane maonero avanoita ndisinganzwisi kuti zvinoitira kuti havakoshesi here kana kuti havazivi ndisati inini ndazivawo nezvezuva remagamba kana ndisati ndapindawo mazviri ndaitoziva zuva rechristmas sezuva remichato nekufara kana kutoenda kunoswera vanhu vachimadoro vasina kumbonamata saka handizivi kuti pavanenge vachimadoro vasina kunamata havasi kukudza jesu here handizivi kana kuti vanhu vanei vachifunga kuti sezvo vakasunungurwa najesu votongoitawo zvavanokwanisa musi wacho iwoyo so handigoni kuti ndipe judgment yekuti vana vezimbabwe vanokoshesa kana kuti havakoshesi zuva asi kana wakatarisa kuungana kwakuri munational sports stadium nhasi unoona kuti vana vezimbabwe vanoziva kuti zuva iri rakakosherei kana ini kwandiriwo kugokwe kunoku vanhu vanga vakaungana vachiratidza kwazvo kuti vanokoshesa kuda nhamo inogona kuitika ndeyekuti handizivi kuti zuva iri rinenge rakatadza here kupatsanurwa panyaya dzematongerwo enyika kana kuti vanhu ndo vasinganzwisisi mutsauko wezuva remagamba nezuva remapato kana kuti rezvematongerwo enyika nemhaka yekuti paungano unogona kuona kuti vanhu vanonyanya kuungana ibato rakadai vamwe vebato rakadai vanenge vasingari kuungana saka handizivi kuti kuda mamiriro azvo kana kuti mafambisirwo azvo here anoita kuti vamwe vade kuuya vamwe vasingadi kana kuti kusakoshesa here kana kuti kusanzwisa kukosha kwezuva iroro handinganyatsoziva so kana ndakatarisa ndinoona kuti pane vanoziva nekunzwisisa zvinofanira kuitiwa nezuva iri vamwewo vanoritora sezuva rekuenda kumichato vamwe vachitonoita mapira ekugadzira mashavi avo vamwe vachiita zvavanoita saka isinei tongoona zvokuti kusununguka vakasunungurwa kuti vatambe zvangoma zvavo vakasunungurwa nemagamba nemhaka yekuti kana bhaibheri inotaura kuti jesu paakafa kana satani haana kutozivawo kuti ari kusunungurwa satani aitoti ngaafe but at the end of it all satani akavewo munhu akasunungurwa nerufu rwajesu.
Aiwa maita basa vamate madanda Chris.
Yes, Mr. Matemadanda, when you see what's happening today, you know, the state of the economy and the political situation where there's some kind of polarization, where the war vets and other people who didn't go to war seem not to be, you know, in unity. What do you make of all this?
You say polarization economically or in the social or political sphere. What was the question?
Everywhere, Mr. Matemadanda, you see, if we look at the churches are divided. You look at the, almost all spheres of the Zimbabwean sector, you find some kind of divisions, even the students.
But it's written in the Bible that there shall come a time when fathers are going to be divorced from their sons and mothers are going to be divorced from their daughters. Ukaenda kubora. Unuwana wajingote hamatara aura ya bora. Ukaenda kuchurch, unuwana matara aura ya church. Ukwese kwangu weninya ya yewa na wanea havi yeku tonga. La kutunga mira. Kwese anukangani sa mudara. Bati chunichirenji zinzicho chumdalaru kangani mudara ndi anenga akawia nacho. Saka andizi kuti inyaya ere kuti vanhu vane vasunura bati vasunura vakatarisa nedivi risiri iro. So really your question is why is it that people do not come together or convergence of ideas?
Yes.
I think it's a crisis that to me has been created by people who want to divide us for the sole purpose of them benefiting from our divisions. Remember, when the colonialists come, they profess a lot of rights to different types of people and pretend to be helping a certain section or group of people, when in actual fact, they are brewing trouble and problems. You take our case, this past election, the pre-election period was very quiet. The voting period was very quiet. But before the announcement of the election results, you heard people being organized by political leaders to cause and perpetuate violence. And how do they do that? They know that ZANU-PF is a ruling party. They know that everything that is in the state is being controlled by a ZANU-PF party. But they go and attack the headquarters of ZANU-PF and also attack the provincial headquarters of Harare. Harare is the seat of government. And what is this? They try to provoke ZANU-PF so that when ZANU-PF retaliates, then they score because their backers would say the elections were not free and fair. And people sacrifice. They even choose to be killed. They even choose to kill. They choose to destroy property for the sole reason of them being recognized as brave people who are being tormented, when in actual fact, they are the ones that create the violence.
Mm-hmm. So, Mr. Matemadanda,
this causes disharmony in our politics. As ZANU-PF, or in our party, ZANU-PF, we have tried to preach peace, our president, ourselves, our war veterans, our everybody.
Okay.
Was preaching against violence.
Mr. Matemadanda,
political parties.
Yes, can I hold you right there, Mr. Matemadanda? They
committed themselves to non-violence.
Okay.
And in fact, they declared that if they were not going to win, they had
Mr. Matemadanda, Mr. Matemadanda, yeah. Can you just give us a moment there? Thanks for your contribution. We just want to welcome another war vet and ex-Zipra who has joined us. And we'll be right back after she gives us her opinion. Her name is Queenie Maligwa. Siyakwamukela, Maligwa.
Niyabonga.
Ye mama ungasitshela ukuthi wena njengomuntu owalwa impi yenkululeko nxa ukhangele isimo selizwe lamhlanje uthini ngakho wena?
Ye siyadanisa lokho esikhangelane lakho. Salwa impi singamabandla amabili enti sithethe sifikela phekhaya bekumele sithithe ngokufaneleyo thina ezipravetereni kwaba ngamasinzi kakalisikibulawa kwaba le unit accord le kwakuthiwa unit accord which I didn't even see and ayikho is not existing ngakathesi ingakhangela abanye bethu they are benefiting thina ezipravetereni i-leadership yethu yonke is suffering akuna muntu wakhona orecognizayo kathesi as it is we find ukuthi thina ezipra veterans siyahamba we are beggars we are living a pauper life asilalutho siyadikeka ukuthengela kuma-parasetals bayafakana bodwa ezikhumbeni ama-esizanla ama-esizitra nje asuffering isiphonge ukuphila ngokuncenga sisincenga ukuthi khonokho kuthiwa $250 naleyo compensation usucabanga ukuthi maybe nxa ngingathi this ngizagcina ngingasayitholi ngoba kuyabhegas i-unity accord azange siyibone siyadibeka siphonge uba ngama-bhegas zi-privateerens are suffering they are paupers balasa zetibedibeka.
Oh okay, libambe khonapho mama sizaphenduka njalo kini ajonga. Mrs. Maligwa is saying there was a discrepancy between Zandla and Zipra. She says they are the Zipra war veterans. She says they are not being recognized. Most of them have become beggars. I don't know if we'll take this to Mr. Matemadanda.
Yes, Mr. Matemadanda, you are the Secretary General of the Zimbabwe Liberation War Veterans Association. Maybe you can respond to what Ms. Maligwa has just said.
Well, first I would want to greet the sister. I don't know if it is the Queen Maligwa that I worked with at the Army Pay Corps. And we, I think we worked together at one brigade, the pay office. If she's the one, I would want to say hi to her.
Yeah, Maligwa, now we are going to be here.
Standing over, Queen. Queen, one brigade.
One brigade, I'm at the office.
Well, I'm happy that I hear you alive. I'm so happy. I was trying to track you when I was in Jawai. But anyway, this is not the time. I am the Secretary General of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association. The Zimbabwe National Liberation War Veterans Association is a composition of former Zipra and Zanla war veterans. My chairman is Comrade Christopher Mtsangwa, and the vice chairman is Comrade Hedman Moyo. I am the Secretary General. My treasurer is a comrade from Zipra, and so forth and so on. We are paid from the same role. The allowances that we are paid, if you want. Our last minister for war veterans was the two last ministers, those that were reshuffled by Mugabe. You remember the Colonel Chingadwe, who came after Comrade Chris Mtsangwa, and then this Kane Matema. All those are former Zipra comrades. I worked with the Queen Maligwa. We worked under the Army Pay and Records. When we joined together with her, we had two pay scales. one scale was for African soldiers and the other one was for European soldiers and the colored. That does not apply for war veterans. War veterans are paid the same. War veterans do not, in effect, like I said, the minister, the last two ministers of the war veterans are former Zipra comrades. We do not have anything that is special for former ZANLA combatants and anything that is special for former Zipra comrades. But I know there is what is known as the Zipra War Veterans Association under Comrade Dumitso Darengo. Well, a lot has been happening, but all the same, those comrades and us are paid from the same office, the same scales, and they, the advantages that they have, for example, school fees, payments, and so forth, they are all done from the same office, and the comrades that work in those offices are both former Zipra and ZANLA. Maybe because if they are in the Zipra War Veterans Association, they might not be having timely information about what is happening, and they think that maybe the ZANLA side is getting better than the Zipra side. That is not so, my sister Queen. It's not like that. If you want, you can get my numbers. We have to head my numbers. And if you don't mind, I can give you right away. You phone, I'll explain that to you. It's not like that, my sister. And we no longer see ourselves in the war veterans as Zipra and ZANLA. That was buried at the time of Zipra. And it was resuscitated when we formed the Zimbabwe National Liberation, the Zimbabwe National Army, which was an army that we formed. You and I joined that army. You know, even when we were at one brigade, we had former Rhodesian soldiers. We worked harmoniously with them.
Okay.
But, we knew that
Mr. Matima,
you and I and others were from the war, and the others were from... I remember one day when you were arguing na Luke BJ, you know, Uche, arguing about the war, and I supported you. So that is... there is nothing like ZANLA and Zipra today.
Okay.
But if one, the people want to
thank you so much,
divide themselves, or they want to get divided, they will think of a certain group as ZANLA and Zipra.
Vamatema danda todzoka kwamuri izvo zvakaita kutora muteereri pane muteereri ari pa runhare atibate kwengo yakareba makadi vawese
ndinofara mukoma makadi
aiwa ndiri mupenyu tinotenda kuti makwanisa kuve muteereri wedu wekutanga kupinda pachirongwa tipei tizwe zvamuri kuda muda kutaura nerurimi rwipi
rwechishona urwu ndoda kutaura nababa vangu vamatema danda
taurai tinzwe vakateerera
Baba Matema Danda makadipo.
Ndipo makadi.
Halo sabau ichemo chiripo ndechekuti kana maenda kunovhima handimurenge ma mukabata handimurenge mavhimira mhuri yese. Saka hapana chakaitwa kutiwo mumwe vadikisa navakuda kupindawo wapawo zvinopinda
vahwesa hanzi namamatema data taurisai ndofunga pane pambodzikira nhare yenyu
okay ndandiri kuti izvo kana maenda kunovhima zviya handimunenge maenda kunovhimira mhuri yese here hazvireve kuti baba ndo vachadya vega zvinoreva kuti vachadya nemhuri yavo
ndizvozvo
ndizvova
mvungai mvungai nyenyu
saka apa azvina kumboipa hazo kuti vana vari kutaura kuti vakuru vari kutadza. Kana pari panenge pachitadzwa, regai vana vataure kuti pari kutadzwa, vana vasarangwe. Kuudza mukuru tamukuru akumakanganisa hakusi kushora, asi kuda kuedza kubatsirana kuti tii zvinhu zvome pamberi. Ngatirembere mberi nezimbabwe yedu yakanaka chaizvo, tigadzirewo iyi kumbiro vakuru.
Ndinotenda. Regai makanorwa
mukarwira Zimbabwe yese ndokubvima kwacho. Saka tinofanira kungocheya kungocheyawo vamwekungocheyakupindawo
mukashandisa metaforicalmozodzokorora
chimira iva vapindure
long time imuri kufona kamwe chete, saka
ndopetura
ndaneta ndazvinza zvamataura.
Enderai mberi vamatemadaa.
Zimbabwe ZANLA and ZIPRA forces, ZANU and ZAPU, are the only forces this side of the hemisphere, after having conquered the enemy in the battlefield, agreed to go for an election in 1980. Patakanga tashika, muri kuzviziva kana mamusati mazvarwa kana mamusati makura, mukavhunza vanokuudzai kuti vana hwange vanga varohwa. My comrades from that the ZIPRA side, Wangawa Pinda Mblawayo, from the ZANLA side, Wangawa Pinda Maharare, Varua Matengi, Kwese, Apana Town, Yangaisina, my comrades Avita overrun. Dopa Kaitua, Chogam, Yakaitua Kuzandia, Tazotanga Nyaya, Zatecha, the Ku, Gadrama negotiations, Muatunga Miri, Yedu, Misangano Yedu, Zapne ZANU, neZipra neZANLA vakabvuma kuinda kuelection despite the fact that vanga vatohwina. Vakainda kuratidza kuti vakanga vachibvuma kuti vakarwira democracy. But democracy kana democracy inoreva kuti tinofanira kutevedzera zvinangwa zvinoita zvinodiwa kana pari pamusoro pemaelections, kuti makore mashanu ega ega tinofanira kuti tiite maelections. Vanhu vobvumirwa kuvhota. Isu ZIPRA neZANLA takarwira one man one vote. One man one vote ndo yaita kuti Chamisa aite 2.1 million, ndo yaita kuti Vamunangagwa vaite 2.4 million. Ndo one man one vote vanhu ivova 2.7 million, vanhu vakangonoisa ma X. Saka vamwe vanozochema kuti sei tichingoramba tichitadza kukunda. Saka ava ngavarege. Isu tapakurirwa sadza, hazvinei kuti ndini ndabika, ndimashandisa language yemametos. Ini ndabika sadza, topakurira mudhishi, torova misuwa, indoita misuwa mukuru. Iwe oti nemhaka yekuti wokuita misuwa mukuru chiguta, ini ndoita misuwa inoenderana nedumbu rangu. Iwe ita miduku, ndava dumbu rako iduku. Kana dumbu rako riri guru unoitaoka wohwina kazvapera ka, but kana wadyiwa ngatichibvumirana. So ndo kunovhima kwatakaita, but zivawo kuti kunovhima hakurevi kuti ndinoda muto. Ukaona ichitonovhima zvoreva kuti ndinoda nyama chai chai. Saka tinotoishandira nyama yacho kuti tiiwane. Ndo saka tine 2.2 million, vamwe vane 2.0, asi kari ka 2 point kaduku. Ndo kureva kuti isu tanonga nhindi vatiri kudyanawo ngavagutikana kuti tatambozama asi zvaramba.
Aiwa, ndofunga vazvinzwira, handichiri musaka saka chinozvinzwira, ndofunga vaHwesa vazvinzwira muchipindura ipapo vamatema danda. Rambai muri parunare Chris.
Yevo, mama Malikwa alikona?
Kona baba.
Ye, si lingakhuluma ngesikiwa?
Yeah,
oh, okay. Now, can you tell us from Mr. Matema Danda's response, he says, okay, you guys are supposedly working together, ZIPRA and ZANLA. Now, from what you can see, especially the politics of the country, we see that ZIPRA, most of them are now under Davengwa, and Davengwa is in the opposition. So what do you make of the whole situation regarding ZIPRA unity and power?
Yeah, briefly I can say there is no unity. The reason why the president chose to follow the Zengwa and leave the system, the government, the Zambia system that he, in that agreement, is because the thing was not fair. It was not implemented in a fair deal. Zipra veterans were found to be, you know, on the lesser side of enhancing our way and that.
Yeah, I think I forgot the language in the village.
Good side, the Engam land. In fact, the agreement here was not properly followed. You come among Zipra veterans, Akubona, Kufanele, Kiba Suze. I can say, even now, if you, my commander, if you channel the Skoke, former channel Skoke, the late, who channel Skoke died at the Vega Kulu, suffering like nothing. Now we've got one of our leaders, Eresilaye, ex-Zipa veteran leader, who sent the Kadisa. The last time I saw him, he was really in pain, he needed medical assistance, but as I consider, he was even senior than the leadership of Eslai Hakes. But he's suffering. Things are not fair. Uzita Unde, we are Ziga, Ukulima, Nama, election season that Kina, we are mature people who are veterans from the strike. We can see we've got eyes. Things have never been fair. It's always been there. I was in the office.
Okay.
I'm not saying that. More 2013, I was in Ijari. Yeah. I found to develop the veteran, the pure images of our veterans. Even in our tongue, it's in video. But it's I'm a SZPR, those who are in the real situation.
Mm-hmm.
I'm a challenge to that, up to now.
Yeah.
So, it's a thing I've been done now.
Thank you so much. Thank you so much. Yes.
Some president said to equally to finance, even if it is that he constituting at least some silent only.
Thank you so much, Ms. Malugwa. Please do stay on the line. We have another caller. Tina, I'm a big up on Nare Magadi.
Ripo, Magadi Baba.
I want to open you to not end a mambo, but I knew where at Archimbo's Rashtarwana, my Malugwa. A tipe was a winner.
Veterans, they are not democratic. They are one-sided, very good-sided, less than PF. Saka, no longer a shinji, you are not disturbed. My family, democracy, no kuti, vano nyakupiwa respect, yakanyanyisa. Munika zese vana Zambia, vana South Africa, zina omao veterans, but avaiti the way they are designated mao veterans ebe kumuzimbao. Saka masimba avo ngaiti sekudzo kwa mbija anapati avo waka player, waka hundaru na raro, nusununguko ye zino tawaku kwanei na oye kudabu gajira economy, of which ivo ukoko hava kwani, and the party avaka player, yoku kwa hundu waka kompanzeti wa waka piwa mari, saka for now, they must be silent. Nikaifadili mberi, doza, ndeno da angutawra. Thank you.
Saka muno daeru kuti mupindu rwe nevati nao pa chirongwa?
Iye ngavapindire vamatema danda.
Aiwa pakanaka vamatema danda ndofunga manzwa zvataurwa nava vamabika.
Cannot waste my time responding to an uninformed person. And lupe dzanguva yangu dzichara nemunhu asingazivi zvaruko.
Vamabika.
Ndopindire mai maliga. Uyoyo ngainde ku level yake vanhu vanogona kutaura navo. Otherwise I waste you know nika nika
don't want to listen to other people. So vanhu vakadaro there are a problem in our country. We just have to leave them like that. And you go this time we we'll clear them all.
Aiwa atishuvire hedu kuti vanhu vange vachifa. Tinongoti chete ikodzere munhu wese kuti anga achinzwa nekupindura. Zvino kana vamatema danda vati havasi kuda hawa kupindura hatikwanisi kunge tichivamanikidza. Tinongoti hadzirimi asi dzinonzwa. Pindura yenyu vamatema danda vamuchimuda kupindura zvataurwa namai maligwa. Vamabika tinotenda zvikuru tinorongwa hedu kuti hamuna kupindurwa.
Ndingati mai maligwa vasatore this discussion kuiisa between me and her for the main reason yekuti I would be with her. Kusika iye zvino titaure kuti iyai promotwa sei, indichi promotwa sei, dambi. If you ask her, akanga ari ainzi PSO 2 wedu pa one brigade, Keno Moyo was a former Zebra person. Saka anoreva here kuti system inoita kuti vanenge vari ku Zebra vave blind yekuona vamwe vavo kana iri nyaya yekuti zvinosarudzwa kuti uyu ndewekuzanlaw ndewekuzipra. Hapana zvinhu zvakaita she has my problems aanogona kunge anawo, but maybe she cannot articulate them. Kuti vaise nyaya yekuti taitarisirwa seminority vakazomira zvakati, I don't think kuti maonero angu nemaonero evamwe. Iye anotoziva kuti but every one brigade, our paymaster was not either Zanla or Zebra, but akangari next senior, akangari weku Zebra, angari monokadi, ari weku Zebra. Inini ndiripa number 3. Saka, there is no day, randakamboti angangari ku Zebra, weku ari senior kwandiri, they are zakuwe senior, atila udaro. Saka, zvaari kutaura izvi nezvakanga zvichiitika mu army. Army yaari kutaura ndo ina commander PV Swanda parizvino. Hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo. Munhu ane maproblems ake aningazivi kuti ane maproblems ake, but ndiri kufunga kuti kana chiri chirongwa chakaita sechichichi tinoda kuarticulata manational problems, kwete personal problems are a bit petty. Zvibetseri nyika izvozvo. The frustration and so forth zvinoitika. Munhu anogona kuva netarisiro yake as an individual or as a group of people yoramba kuzadzisika, but that's not the bigger picture. The bigger picture ndeyekuti Zimbabwe toita sei. Your question was sezvo tabva muzoro remagamba. But tikazvoisa yekuti pay scale indaipeiwa mari shoma ende handina kupromotiwa. Ndoona sekuti izvozvo hazvibetseri nyika nekwatioda kuenda mberi, but handisi kureva kuti munhu kana ane maproblems ake asa ataure, but I don't want to make it a debate between someone who says I'm a former Zebra and a former Zanla. That's not how we are structured. Like I've told you, I am a Secretary General in the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, which is composed of both Zebra forces and Zanla forces. And in our working, atina patakambo patino shanda tichiti isusu uyu ndoku Zebra ndoku Zanla. Iye zvino muofisi mandiri kushanda, I've got my directors too, vari from the Zebra side. Like I said to you, my vice chairman is a former zipo person by past chairman before Mchango ndi Javlani Swanda is from Zipra. So and this is Zipra kuti izvi zvekuti kwanzi isiwe kuzipra three disadvantages ndezvipi. Chairman wedu War Veterans akaita mbiri kudarika ma chairman mazhinji ndi Hunji. Hunji was from Zipra and tese takamurespecta, tese tikaneseka nekuti Hunji atisiya atibetsera pane zvakawanda. Kukanya Javlani tikamufarira tikamusupporta tikafamba. Nhasi pana Mchango tiri kumufarira tiri kumusupporta. Saka handisi kuona panopinda nyaya yekuti Zipra and Zanla. Maybe zvingangoende nekuti level yedu yeargument ini ndinoziva kudzokera shure zvakadi. Comrade Queen vanoziva kudzokera shure zvakadi. Nyaya yekuti Zipra Zanla yakapera kuma 1976 pakapomewa Zipa. Saka izvi zvimwe zvese zvokuti Zanu nezapu dzazobatana kuita Zanu PF zvakatoita vachikopa zvakanga zvaitwa nemauto. Ini naiye Queen tabva kuhondo takauya tikapinda muZimbabwe National Army tese tiri army imwe chete kureva kubatana kwemauto akanga abva kuZipra nekuZanla pamwe neakanga ari muRhodesia. Saka takatopfuura stage yekutarisana semunhu anonzi ndewekuzapu ndewekuzanu. Akuchina vankomo vachitungamirira zapu nezanu vakabatana ikaita Zanu PF. Vadharengwa vakazodisaida kubuda vakabuda neva vakabuda navo. Saka haisiyo nyaya yatingaise kunyaya dzekuti saka nyika yamira sei zvazoita sei. Hazvirambidzwi. Vazhinji vakabuda muzanu PF vakanofumba mapati avo vana Simba Makoni vana Mai Mujuru vese vakawanda vakaenda vakanofumba mapati avo. Asi hazviiti kuti vabuda iye zvino voti hachitaibatiwa raf taiitiwa mari shoma takazoitwa zvakati. Izvozvo zvinenge kana iyo nyika kana yakateerera inenge ichingoona vanhu vari kukara vachinokora mugapu rimwe chete. Ngatitaure zvinoraramisa mhuri yeZimbabwe zvinoita kuti nyika yeZimbabwe iendere mberi. Zvinoita kuti Zanla side vabudirire kana kuti yekuZipra side vabudirire.
Maita basa
debate iri national iyoyo.
Maita basa wamatema danda ramba yanyu muri parunare. Chris ungango mwene une zvekutaura tozoisa mubvunzo.
Yebo, mina ngilawa manenga. Uyasizwa isishona Maligwa. Mama Maligwa.
Ngiyasizwa, ngiyakhuluma.
Wow, liyamuzwa ukuthi uthini ubaba la?
Ngimlalele.
Kukhona elingakufaka?
Ye, hayi, uqatha ngomune uMathemalanda. Eqatha ngomune iqinise likhangele. Ngakho ukuthi iZipra nezani lakho mbizaphi lezani zazizambeni wayisangena ekhaya siyehlukeni wayisavota siyehlukeni ngoba nxa ngabe besibambeni sayitheni besiyangena ipatriotic front but ukungabambani kwethu kungahlangani kwethu yikho kwasenza ukuthi singene kwiyizani lezapho and additional to that yikho thina sabuya saba ngama-victims egukuround yikuthi sasivele singabambananga and yikho kwazobunja i-unity accord liyanenzwa ngu-87 iyaletha ukuthi vele sasingabambananga. So engacatshi ngomunye kumele si-addresse ama-issues as war veterans. Thina we want to war to fight for people in Zimbabwe not for personal gain. Ubuziwe uMathemalanda ngumuntu obuzileyo wathi wena nxa usiyazingela ubuya uzijindile. Nxa ujindile ujindela wena labantu abakho kumbe ujindela wena iself wena wena wedwa. Yena wavuma ukuthi yena yabesindele yena. In this case mina laye kuthi ukuthi sahambe emtini sisiyazilwela thina as individuals singadlili isizwe seZimbabwe. Thina we were fighting for isizwe seZimbabwe. Nokufundisa kwethu thina sasifundisa ukuthi silwela abantu sisebenzela abantu beZimbabwe not individuals. So khathese zithi zinxa ngikhuluma mina mina ngingabe ngithola lezo mali njengoba yeziyakhuluma ngiyakhonda imali yo-veterans. But angikhulumi ngami, ngikhulumela amanye ama-veterans angabhenefithanga. Futhi le lizwe lalo asingazeke sithi libuswa ngama-veterans kuphela. Abantu bethu kumele bafunde bathi understand thina labo bafunde ukwenzela ukuthi nxa sesingekho thina sonke kusale kubantu abakwanisa ukubusa. Ungakhangela khathesi thina yithe esithithi kumele sibuswe sodwa. Umuntu ongazange aye empini kalalungele lokuthi abusilize. No, I speak of victory. Nina is an individual. I'm okay, I'm not a problem. Yeah, I can make my living. But in Kulima, a party is nothing in the way. Lavanka, you are living, must keep doing a thing. Sitting up as a nation.
Thank you so much.
Maita basa,
thank you so much. Ramba nyimuri parunare. Regai tiedze kusunda na urayano yedu kana hurukuru yedu kuendisa kune zvimwe zvatakatarisa nazvo. Tinoona vamatema danda kuti madzimai vakarwa hondo vakashaika vakapiwa remukedzo remagamba. Tanzwa pavambotaurawo pane chirongwa chino vamwe vari kunyunyuta kuti havasi kuwana rubatsiro rwavanenge vachitarisira. Imiwo sesangano muri kuzviziva here izvo kuti some widows and children of fallen heroes, they are suffering and they are claiming that they are not getting what they expected from the government or what they were promised.
Yeah, it's very true. Avasikuwana zvinofanira kuwanikwa. Sekusawana kurikungoita vanhu vese muZimbabwe. In my view, zvikonzerwa nekuti upfumi hwedu hauna kumira zvakanaka. Ma war veterans andiri kutaura nezvavo andakamirira inini. Pane nguva yatirebei maschool fees asingabhadharwi, hazvina kuvanzika zvazvingotaurwa mumapepa. Nyaya dziri kutaurwa nacomrade Maligwa dzekuti vanhu havasi kurapiwa and so forth, inyaya dzatakataura even patakasangana napresident kuti tine dambudziko rekuti mari dzakadaro hadzisi kubhadharwa. Hazvisi kuitiwa kudivi rimwe kana kuti kumawar veterans, kumawidows zvisingaitiki. Idambudziko ratinotori naro kubva kuma war veterans, kuma war collaborators, kuma ex-detainees, nemawidows nemawidowers zvese. Idambudziko ririko rekuti zvikwanisiro hazvipo. Pamutemo for example, panunge pane mari yekuti kana nhasi a freedom fighter akauya achitanda kuenda kuchikoro anoindiswa, asine mhaka yekuti mari yacho yakaita shoma. Zvinongove mumapepa kuti vanhu vanogona kuendeswa kuchikoro. Isu takazoona kuti hazvibetseri kuti mari shoma iyoyo isiri kutokwana vana vedu toitora isuenda kuchikoro. Zvazviri nani kuti mari iyoyo tiindise vana kuchikoro. Dzimwe nguva kuchikoro kwacho mari inotozoshota. Kamari kasho makanee karipo konzi ngakainge kunopetsera macomrades vanorarama nemaconditions anoda mishonga zvekuti akashaya mishonga pamwedzi pega pega, vamwe madialysis and so forth, anotobva afa. Saka izvozvo zvinoita kuti kamari kasho makaripo vanoshanda mumaofisi vasacrifice zvimwe vachiita kuti timbopreserva at least life yemunhu and so forth. So ichokwadi yekuti pane kuchema kumawidows, pane kuchema kuma war collaborators, kuma ex detainees, kuma war veterans, pane kuchema kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Hurumende yakavimbisa kuti pakugadzirisika kunenge kuchiita upfumi hwenyika inenge ichitarisa. Asi isu hatisi kuzonyarara kuti titaure kuti weduwe tine vanhu vakararama upenyu hwakarema. Naizvozvo utano hwavo hausina kumira zvakanaka, vanoda kubetserwa. Vamwe vane tsvina dzinoburitswa mudumbu nemapaipi nezvimwe zvakadero, kana akaregwa haatoraramiki naye. zvinoda kuti zvigadziriswe zviozi zvepamusoro. Makomrades ari kuita zvirwere zvinoneta zvinogona kuda kuti vaende kunana India and so forth and so on. Mari idzodzo dzinofanira kunge dziripo kuti kana zvaitika vaende kunobetserwa. Pane mutauri wandati hansi kuda kutaura naye ataura achiti makomrades vakatobhadharwa zvakapera. Handizivi kuti vanhu vane pfungwa dzakaita saidzodzo vano how much value do they put on human life. Vanoti munhu anogona kutengwa mari kana tatida kuti toda kutenga munhu kuti asafe kana kuti munhu akafa toti isusu toda kumubhadhara. Angatipere figa inobhadharwa munhu ndo patinogona kuti uyu akatotengwa zvikapera nemhaka yekuti mari inotenga munhu yakatobhadharwa. Ari kutaura nezve 5000 US dollars yakapiwa ma war veterans yaari kutambira iye inopfuura even nevanhu vari kubata zvavari kubata vane bata mari iyoyo. But nemhaka yekuti yapiwa war veteran inotetwa semari inogona kutenga munhu. It's so disheartening and zvinorwadza so kuti munhu ari kuenjoya ari kurarama upenyu hwakanaka sehwaari kurarama iye anotaura kuti vanga vachisiyana nazvo vakatobhadharwa vakaita sei. Ari kukanganwa kuti nyika ino ine vanhu vangani vakaremarira nyika ino vakapararira nyika ino vakaruza maopportunities nekuda kwekuti nyika ino isununguke iye anongozora for granted. Zvinoza kuti vanhu vakaberi varipo.
Thank you so much.
Handizivi kuti kumhuri yevanhu vakaita saivowo kune kusinavo umwe chete here akaenda kuhondo kuti vanzwise kana kuti wavo ndiye wavanovenga vovengawo nesu. Isu vekwedu kwatakabva vanotida iye kana asingadiwe kwake ngaavenge wekake. But Zimbabwe vanhu vazhinji vemuno muzimbabwe vanotenda ndosaka itaura kuti respect yemawar veterans yakawandisa. Vanhu vanowanza respect kumawar veterans nemhaka vanoziva kuti mawar veterans ndiyo foundation yestate of Zimbabwe. Dai pasina mawar veterans pasina Zimbabwe. Uyu ari kufunga kuti nyika yakatengwa sezviya zvaiudzwa vana kuti mai vaenda kunotenga mwana kuhospital ari muhope dzatingazivi kuti dzinopera kana zvaita sei.
Thank you.
Munyika medu tine vanhu vakaita sai.
Rambai henyu muri parunhare vamatemadanda ndopfa tine umwe muteereri tina vamulambo kana vachiri parunhare. Vamulambo makadii?
Yebo makadini zvenyu
mitsinzonga? Tiri vapenyu makasimbo nhasi moda kutaura nerimi rwipi?
Handikuda kuti ndimbopindura bhijana vamatemadanda.
Taura henyu.
Vamatemadanda varitaura nyaya yakanakisa zvikuru asi tikanga taa kunyatsotarisa panyaya yehondo munhu wese anogara muzimbabwe zvese zvizvarwa muzimbabwe vanhu vazhinji vakaenda kuhondo. Chezvinongoita ndechi kuti vamwe vacho hatingakwanisi kuzonyatsoziva kuti uyu akadai are but vanhu vazhinji vakaenda kuhondo. Asi hondo iyi mazvi zvinezvi kutambura kwatava kuita zvinoti kutambura tiri kuwana South Africa vachatombozinyatsoziva kuti hondo iyi chaizvo chaizvo yakanga yakamirira zvipi chaizvo chaizvo zvinoti tikungotambura vanhu vacho varingoti Trump vanoramba tiripo isu takarwa hondo. Ko vanhu vakapera kurwa hondo ivavo vakazvikangosvika pakuti vanongoramba vari ivo vanofanira kuti varambe vachitonge nyika. Saka isu tisina kurwa hondo tiramba tichingotambura hedu because option chaicho yevanhu vakarwa hondo hatichanyatsoiona plus vava vanhu vakuru vanofanira kuti vachizorora vambopindawo vakomana vechidiki gozi vakomana vechidiki vadai tanga tiripo patime yacho yavanga vachienda kuhondo pamwe tikadai tanga toenda but takazovharwa hondo yapera. Saka zvino chaakutambura nekuti hatina kuenda kuhondo.
Asi ndisanda pahangu mukana wekuti vamatemadanda vapindure vambobata hawo nyaya iyo. Ndofunga panga mamusati mapinda pachirongwa vachitaura vakapa mufananidzo yekumakereke kumisangano nekupi kuti vechidiki vanenge vachingopa mhosva kune vechikuru kuti ndo vari kutadza kutungamira. Regai tinzwe vamatemadanda kuti vanokwanisa kupindura zvakare here. Vamatemadanda mubvunzo uyu.
Kana kutaura kwake achiti kwanzi vanhu vese vakaenda kundobva nyika yese yakazara mawar veterans. Saka mawar veterans anovengerei mawar veterans? Handari kuti vanhu vese vakarwa hondo. Saka nyika yakakomborerwa ka yakazara mawar veterans. Ko mawar veterans anozvivengerei? Kutaura ndiruda kutaridza kuti kutaura kwemunhu anenge ane pfungwa dzaagara akaronga. Saka ipapa atopindira zvake paprogramu akazoti kutaura matemadanda akati right ndawana pekumbochukumisa mawar veterans. Ndine urombo nyaya yaanotaura kuti dei vamboregerawo vaduku vambotonga
kuti isu tinofanira kudipawa election kuti isu sezani PM semawo veterans atikondesi timbokondesa naivo imi vana mafikizolo indaono kambena mfana indaono kambena idaudziza pati yako kambena ndo saka takabva paelection takata tokupa mukana wekuti mutonge zvino makakoniwa takutombotonga futi ende tiri kugadzirira kuzotonga futi 2023 iwe indaono gadzira kupati kwako ukauya uchiti kwanzi vanyanya kutonga vanongoendiwe iwo iwe unofunga kuti takaenda kunovhoti kunorwira kuti tizoti iwe utonge unototitorera paballot kana watitorera paballot ingaza makavhota izvozvo takazvibvuma wa ma MP 63 makavhotera akambaramba ndiani wamakavhotera 2.1 million hatina kuzviramba saka ndokutovhota kwacho ndokutotora nyika so hautori nyika pa phone kana pa WhatsApp kana kunotora hameno kumweko kwairi uda kutorwa inotorwa nekutaura nevanhu moita maprograms anodiwa nevanhu moita zviratidzo zvinoratidza kuti vanhu vati vanokudai kana musina kugona izvozvo isizo hatingaendi kunorwira nyika kuti sezongoti hangatichidisbandaiza anopiefu
yes.
Kuti pane vafana vari kuti
vamatemadandaone
kuda kutonga
regai vamulambo hanzina vamulambo wada kupindura vamulambo ngoti idimu 30 seconds nokuti nguva yadyana tipe vamwe mukana
Oraiti are gandisi kuna vamatemadanda kutaura kwemunhu mukuru apererwa isu vakomana tichiti tine option zvinhu zvakawanda ende hondo yakarwiwa yakarwirwa munhu wese kuti iite dhemokrasi zvinoti dhemokrasi iripo ndeyekuti umwe naumwe munhu atamba bhora ahwina aufaniri kuti munhu akamisa 1-0 woti kwazi 1-0 aiiti ungatonga sezvo unofanira kuti umise 5 watomisa ne 1-0 vakomana vadiki ndo vanokwanisa kuendesa nyika
maita wamulambo vamatemadanda 30 seconds vamatemadanda 30 seconds
vatonge nyika
ameambo hondo yakarwirwa kuita demokrasi demokrasi chinhu chinodiwa nedemokrasi chatakarwira inonzi universal adult suffrage kureva kuti iyo yatakati one man one vote ndo yatiri kushanda nayo ndo demokrasi yamuri kutaura kana muchifunga kuti demokrasi inoreva resignation of ZANU PF from politics endai munotsvaka dictionary renyu futi demokrasi ndo saka ndataura pekutanga kuti ZANU nezapo ZIPRA nezanla ndo dzakabvuma kuita election 1980 dzahwina mubattlefield nemhaka yekuti dzaidauradza kuti dzauya nedemokrasi
ndosakawakaona
muno muafrica
vamatemadanda
nyika yaita mapolitical parties andarika 100
vamatemadanda regaiti
nyika yakamboita
tipe mukana kuna vamaligwa vangoti gano kuti honai kwasara
30 seconds mukana tichimbotambawo muground
kwata vamaligwa mai maligwa taurai tizwi vamulambo tinotenda mai maligwa 30 seconds dzasara tipei pfungwa dzenyu tinzwi amai maligwa kuluma
ikuti sishona ebesikhulunywa ngumlambo ungani sibhizi kakhulu besingehluli ukusizwa kahle kodwa into ekhulunywa ngumatemadanda hhayi mina when you speak of all veterans I respect some of veterans okumangalisayo ngiyayihlonipha into abayenzileyo ukukhulula ilizwe but when it comes ukuthi thina as war veterans sithi akusele omunye umuntu obusayo hayi angivumelani lakho
isikhathi iso sesidliwe ngumangoya hayi sizalithinta njalo sixoxe njalo isikhathi iso sesiphelile siyabonga kakhulu
hayi ngiyabonga
That was a war veteran, former ZIPRA, that's Queenie Maliga. We also heard from Mr. Victor Matemadanda, who is a leader of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association. And that's it for tonight. My name is Chris Gande. Let's meet again soon.
Neni jonga kande miri nishitenda watere wakwanisa kufina mchirongwa. Tosangana zakari mchirongwa ze Studio 7 no tevera. We'll be right back.